Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 17 Gurume March 2023. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinoshora zvikuru hurumende richiti rakaudza hurumende kare kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachikoro cheGlobe and Phoenix. Anopikisa Patriotic Zimbabweans Party rinoti harina zvirongwa zvokufamba richikurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota pamusoro pekushomeka kwemari. Hurumende inoti iri kumanyamanya kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera izvo chinonzi chiri kuonekwa muguta recheGutu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinoshora zvikuru hurumende pakuisa munjodzi upenyu hwevadzidzi nevadzidzisi. Izvi zvinotevera kuvara kwakaita vadzidzi pakadhirika imwe imba yekudzidzira pachikoro cheGlobe and Phoenix muguta reKwekwe. Izvi zvinofungidzirwa kuti zvakakonzerwa nevari kuchera goridhe zvisiri pamutemo. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vanoti vakanguva vaudza bazi rezvedzidzo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachikoro ichi, asi hapana wakavateerera.
Takamuri tataura kuti chikuru chakanaka Globe and Phoenix ndechekuti vana vadzidze pachikoro apa. Zvakafanira kuti makorokoza aone kuti abvisa pachikoro apa, nokuti zvine njodzi, kwete kuvana chete vanodzidza paGlobe and Phoenix, even mutauni yeKwekwe. Saka zviri kungoratidza ndezvekuti mining iri kuita muZimbabwe haisi kuita tichitevedza mutemo, nokuti pamutemo panofanira kuva neenvironmental impact assessment pese panenge pachiitwa mining, nokuona kuti upenyu hwevanhu hakuna kuisa munjodzi. Asi apa tiri kuona kuti hapana kutenderwa mining pasi pechikoro, uyezve hapana consideration yekurespekta njodzi inowira vanhu, asi kuti pane consideration yekuti pane vari kuwana mari yakawanda ipapo.
Saka Dr. Joe, munotii kuhurumende pamusoro penjodzi iyi?
Isu tinongotaura zvatagara tichitaura kuti chikuru upenyu hwevanhu, pane kuti respecte manonzi pachirungu macartels, vanhu vanotsvaga mari vachiita upfumi hwavo husingabatsiri vamwe vanhu, vachitoisa upenyu hwavamwe vanhu munjodzi. Even iyo ministry chaiyo yaifanira yakapindira ikaona kuti chikoro chaprotekta nemutemo, sezvo mining iriitwa pasi pemaclassroom ichiisa upenyu hwevanhu munjozi. Saka isu hatifari sesangano ravarayiridzi, vana vechikoro vanosvika gumi nevashanu vakuvara paitika njodzi yokuondomoka kwefloor yemaclassroom. Pane murayiridzi akuvarawo pachiitiko ichi. Zvinhu zvisingatifadzi kuti vamwe vedu vakuvare, uyezve vana vechikoro vanova iwo maleaders emangwana, kuti vakuvare, zvinhu zvingade zvisina kuitika. Saka isu ndo patimirese Progressive Teachers of Union of Zimbabwe tinokurudzira hurumende kuti ione kuti mining yaitika zvisingaisi upenyu hwavanhu munjodzi.
Avo vange vari mtungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Show, vari parunare kumasvingo ne Studio 7. Tabatawo mutauriri we bazire zvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe kana pane zvirongwa zvinobva kubazi rezvedzidzo pamusoro penyaya iyi.
Sebazi re primary ne secondary education tine urombo sterekine zvaitika kuchikoro cheGlobe and Phoenix chiriko kukwekoko. Asi kwakwara vana hakuna shaika. Tiri kufara chaizvo kuti vana vese vawanikwa uye kune vakwara vakomana vanoita 11 nevasikana 7. Saka kwakwara 18 klasi yanga ine vana makumi matatu 30.
Saka vandoro sehurumende muchata sei nenyaya iyi? Pane zviri kurongwa here?
Tambochivhara chikoro ichocho kuti tatsvagire pamwe pekuti vaende. Saka vachange vachishandisa chimwe chikoro chiri padhuze kuti varamba vachiwana dzidzo yemhando yepamusoro-soro. Isusu tichigadzirisawo kuti chikoro ichi chinge chiri chekuti vana vanenge vakachengetedzeka.
Avo vanga vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa Patriotic Zimbabweans Party vaCharles Mutama vanoti bato ravo harina zvirongwa zvekufamba richikurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota muchirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chokufambira vanhu chiri kupetwa musi wa21 mwedzi uno sezviri kuitwa nemamwe mapato anopikisa. Vamutama vanoti bato ravo harina mari yekuti ringe richiita izvi, asi chavari kuita chete kukurudzira nhengo dzavo pamwe nevana veZimbabwe kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuburikidza nemikana yakaita senhepfenyuro pamwe nemadande mutande. Zimbabwe Electoral Commission yakaparura chimwe chirongwa chekupinda muvanhu ichinyoresa vanoda kuvhota chinonzi ndicho chichave chekupedzisira mutungamiri wenyika asati azivisa zuva richaitwa sarudzo. Asi chirongwa ichi chinonzi chiri kusangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushayikwa kwemagetsi, izvo zvave kuita kuti vamwe vakurudzire kuti iwedzere mazuva ekunyoresa vanhu. Ngatinzwei vachitsanangura hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinotenda mukoma Jonga Kandemiri nemukana wamandipa unditsanangure panyaya yeZimbabwe Electoral Commission Blitz kana kuti chipatapata chiri kuitwa kuti vana veZimbabwe vanenge vachiregista kuvhota. Inyaya yakanaka chaizvo yekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwanikwe ruchiwana kuregista kuti ruzokwanisa kuvhota. Isusu sePatriotic Zimbabweans Party ndingangoti mari yatingave nayo shomanini yatinayo isusu, sezvo muchiziva tiri bato ridzva, hatina homwe yatakawana kana yatinowana kubva kuhurumende, hatina homwe yakadzika zvakasimba zvikuru sei semamwe mapato ari muZimbabwe akaita seZANU-PF inowanikwa ine majority parliament, zvikuru sei kuburikidza neMDC Alliance inowanikwa iri zvekare muparamende, zvikuru sei neCCC inowanikwa iri muparamende zvekare. Avo vatinoziva mazuva apfuura vakapiwa mari dzinoita $40,000 to $350,000 dzinova mari dzinoita kuti homwe dzavo dzidzike zvakasimba. Pamusoro pezvo vanopiwa mari dzePolitical Parties Finance Act, saka vane homwe dzakadzika zvekuti vari kuwanikwa vachiita mavoter registration awareness exercises.
Saka muri kukurudzira nenzira dzipi veruzhinji pamwe nenhengo dzenyu kuti vaende kunonyoresa kuvhota?
Isusu tangotarisana nesarudzo dziri kuuya tichiita by word of mouth kumamembers edu tichivakurudzira kuti vasina kuregista wanikwa vachiita, but kuti tinzi tukiita macampaigns ari nationwide ane udzamu nekusimba sezviri kuitwa nemamwe mapato ane mari dzakadzikayo, hatisi kuita saizvozvo.
Ko, paicho chirongwa ichochi cheZimbabwe Electoral Commission zvii zvamungataurawo pamusoro pacho?
Tichitarisa zeki ndine muenzaniso mumwe chete wandakanzwa wekuUniversity of Zimbabwe kune avo vechidiki vari kukurudzira kuti zeki wanikwechisa ofisi ipapo yemobile registration kuti vabatsirike kwete kuisa muzikoro zviri Mount Pleasant asi pa Investors Zimbabwe kuti vanwa chikwanisa kuwanikwa chiregister. Saka naizvozvo ndinoti zeki inofanira kuwanikwa ichiwanikwa munzvimbo dzine vanhu. Zvikoro angave ma public areas, ma library, nharaunda, zvitoro zviri muvanhu ndoma vanofanira kunge vari vachiita kuti registration blitz.
Bato renyu richawanikwa richikwikwidzawo here musarudzo dzegore rino vamutama?
Isusu sePatriotic Zimbabwe's Party sezvo tiri bato rezvematongerwo enyika, ichokwadi tichakwikwidza gore rino musarudzo dziri kuuya. Dzichave sarudzo dzatichawanikwa tichiwanikwa tichipinda kekutanga tisingatarise maby-elections atakambokwikwidza.
Mutungamiri wePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Mutama vari parunhare muMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichitevera mutongo wakapiwa nedare wekuti kurova vana neshamu senzira yekuvaranga kunobvumirwa. Dzimwe nyanzvi dzinoshanda neveruzhinji kana kuti social workers dzinoratidza kukatamadzwa nemutongo uyu. Nemusi wechitatu, Justice Munamato Mutevedzi vakaregerera Yokai Graham mutero pamhosva yaakapomerwa yekuuraya mwana wake ane makore 13 paaiedza kumuranga. Judge Mutevedzi vakati kuranga vana nenzira iyi kunobvumirwa vachiti hazvigoni kuti zvitorwe sekungorova mwana kana chinangwa chiri chokumuranga. Mutero akaudza dare kuti akange asina chinangwa chokuuraya mwana kumana wake. Kurova vana senzira yekuvaranga kwakarambidzwa muna 2017. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Sininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzekugarisana nekushanda neveruzhinji kana kuti social work vanoshanda nesangano rePeace Hub muzvare Irene Chijaka Hungwe kuti tunze maonero avo.
Naiyo takaiona zveshuwa tikaona mutongo wakaitwa nedare remhosva kuti mai vakanga vasina mhosva nekuti vairanga mwana wavo. Asi ini sandataura zvakawanda kuda kuti handina kuya pano kuzoterera vanhu vabereki zvekuita nevana vavo. Asi ndichataura zvandinoona kuti zvinoshanda semunhu anoshanda nevana, semunhu anoshanda nemacommunity. Nyaya yekurova vana kwandiri handifungi kuti tingaitora selasting solution kana tingati ndoo kutonga kwakanaka. Ndisina mukatarisa pandinenge ndichiposta paFacebook nepayoutube ndokana ndichitaura nyaya yekuti mari tinoedu ngaanyanye kurerekera mukudzivirira. Tikataura tirikudivire chishwako kuti tinoda kuti tinyanye kudzivirira zvakanyanya nekuti kana takutaura yekurova mwana we are now reactive. It's reactive, not preventive. Saka vanhu vakawanda vari kufara zvechokwadi bhiura pasisiwa, mutemo wapasisiwa, but hapana ari kunyatsa kudzamisisa kuti zvii zvatingaita kuti tidzivirire kuti vana vasarohwa, kuti zvii zvinenge zvambuipika kuti mwana wacho azosvika pakurohwa. Nokuti vabereki vazhinji vanozofunga nyaya yekuranga mwana kusvika pamutoo wakadaro, asi kumashure uku vasina zvavakambotaura nemwana iye kuti takapesanisa ndikusafamba naye izvo usaita kwandiri ndokuranga kwechokwadi. Nekuti patiugwazisa nyama yemwana kana kumuudza mashoko anobata mwoyo wake, handifungi kuti tiri kugadzirisa nyaya yemisikanzwa yevana sezvitaurika kwazviri kuti
mabata nyaya yekudzivirira, mukabata nyaya yekuzorieta. Ngati tidzoserei pakudzivirira, zvoitwa sei kuti tidzivirire mudzimba muvana?
Inini ndokufunga kuti nyaya huru iri kwatiri vabereki kuti dei tatova nemapare positive parenting programs akawanda kuti vabereki toumba sei ukama hwakanaka nevana vedu, taura zvakanaka sei nevana vedu, toasetidza padhuze sei vana vacho. Nekuti kuranga chaiko chaiko kwandiri inini zvakuudza mwana kuti icho usaita, icho usaita, but tinozomira kuti mwana ane nhumbu ndopatakufonera vachiti kuti kirai bhazi izvizvi nekutora zvitirobhoti zvinoroga. Paakatanga kuenda kumwedzi mwana wacho pakaaichinambogara naye pashambikiriti tikamuviri wako iri kurevei hatina kuzomuudza kumafoni atinovatengera vana vacho nivava ehe zvakanaka. Asi vatichigara navo pasi kumaudza kuti foni inogona kukanasa zvirirwa kana kukuvaka. Saka tikadzivirira ini ndiona chivi zvinogona kutibatsira kuti kurova kwaunorova unee wakapetsanwa unenge une hasha kuchipopota zviri kupinde here. Saka takakugara pasi nevanamumoja kuti mwanangu zvawaita izvi zvinokanganisa upenyu hwako. Ukaramba uchiita muitiro izvo inokanganisa remangwana rako ye aone kuti chikonzero ndecheku chine kuita neupenyu hwake chinomukanganisa izvi. Unopedzisira wamuzere unokuvara unoita so nokuti ukangamira wakagwadzira nyama enewati nukita wena mashoku akazi anoze mbunga kwa
saka zime zezirongba zamuru kukuru zira kutijitwe mnyaye kubatiriza mnyaye za tukuta urezi ndezipi
niki kufunga kuti kudai zai zira tainia na kuwanza maparenzi utoka wabereki woto basiza kuti mkama wakanaka mwema na unengwa sisi kutawarana kwa kanaka kwa katumbereki ndi kupi kule shanda nikita zini kwa katumbereki kikita ranewa na kisikuta wakikita zeta saka maparenzi utoka akawanda jinebe na utibasira zeta nimba kwa mwenye kizimati gereti kwa wanda mafemi mikande jinongo ita kutila mwereji zote jane jema mwchezi kwa tiko jino ino kwa mwchezi kwa pindambama lani ino mwenye minari bisa kwa nita zi ajita u apasi sina nguwa ni mwuri nguwa ni kwenye kutora nguwani asika mazo ita cha ahita manji kakutura shkobu mwerewa asika kambo taurele kumashure na yema na wani
abo vange vari nyanzvi zvezve kushanda neruzhinji kana kuti social worker vasangano sangano re Peace Hub muzvare Irene Chijaka Hungwe vari parunhare kuHarare na Evans Zvininga we Studio 7. Vanhu vashanu vanonzi vakabatwa nechirwere chekorera munyika yose uye pane vamwe makumi matanhatu nevanomwe vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rinotipa vanhu vashanu vakabatwa nechirwere chekorera ava vana vari muchegutu uye pane vanofungidzirwa kuti vane chirwere ichi makumi matatu nevatatu vari mudhorobha iri zvakare unova huwandu hunodarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana. Asi mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende inenge iri kukwanisa kudzivirira kupararira kwechirwere ichi vachiti pave nevhiki pasina batwa nechirwere ichi.
Ndingangoti tingati kana muchirungu yatinoti zero new cholera suspected cases reported today kuzira kuti hapana nhasi rava zuva rechitanhatu pasina kana kumbozipawanikwa chimwe kana yatingati any new cholera suspected cases.
Vamujiri vanoti vari kusimbaradza dzidziso kuti chirwere chisapararire nyika yose.
Ministry inobva yatingata kuti activate their team kungava kumadhau kungava kumamusha dzidzisa vanhu kudzivirira shonga nezvose kuti chirwere chinenge kuchiitika kuramba chichipararira. Ndondava nhasi unotatira zuva rechitanhatu asina kana any new cholera suspected cases.
Gurukota redunhu remashonaland west amai Muliswa Chikoka vakayambira vanhu mukupera kwesvondo kuti vasashanyire chegutu kana vasina zvakakosha zvavanoda kuita. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reworking group on health vaitai Rusike vanoti chirwere chekorera chirwere chetsvina chisingatarisirwe kupararira munyika yakaita seZimbabwe.
Hurumende ingadai yakabatsirana nemakanzuru kunyanya kune madhorobha kuti vawaniswe iyo mishonga yavari kuti iri kuramba ichivadhurira kana kuvanetsa kuti vaiwane sezvo makanzuro achiti vanhu vari kubhadhara mamitero yavo nemari dzemaRTGS asi mishonga iyoyi yekucheneswa kwemvura inotengwa nemari dzekunze dzemaUS dollars. Saka tinge tichitarisira kuti hurumende yange yabatsirawo makanzuro iwavo kuti vange vachiwaniswa iyo mari yekunze kuitira kuti vange vachitenga mishonga yekuchenesa mvura kana nedambudziko rekuti mvura haibudi muZimbabwe. Saka vopona nemasime iwavo avo anovaisa panjodzi. Koitawo iyo nhau yemasuweji anoputika achitora nguva yakareba asina kugadzirwa. Kotiwo zveina iro dambudziko remarara anotora nguva yakareba asina kutakurwa. Zvese izvozvo zvinoita vanhu munjodzi yechirwere chakaita sekorera. Tichitarisa chirwere chekorera chirwere chetsvina uye chirwere chechinyakare chatinge tisingatarisira kunge chisanganikwa nacho.
Chirwere chekorera chinonzi chakatanga kuwanika munyika musi wa12 kukadzi mudhorobha rechegutu. Bazi rezveutano rinoti pari zvino nzvimbo 11 dzinosanganisira Bhuyera, Chikomba, Chimanimani, Chipinge, Chiredzi, Chitungwiza, Harare dziri panjodzi yekuita chirwere chekorera. Kudzivirira korera vanhu vanokurudzirwa kunwa nekushandisa mvura yakachena, kugeza maoko vasati vadya, pamwe nekunge vabva kuchimbuzi, kusadya zvekudya zvisina kugezwa, pamwe nekudya zvinhu zvakabikwa zvakanaka uye zvichiri kupisa. Zimbabwe handiyo chete iri kutatarika kubereka chirwere ichi. Pane nyika dzimwe gumi dzakasangana nedambudziko iri muAfrica dzinosanganisira Zambia, Malawi uye South Africa yakatapurirwa chirwere ichi nevanhu vainge vabva kuMalawi. WHO inoti iri kushushikana nehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Mashoko achiri kutambira anoti Zimbabwe yave nevanhu makumi matatu neumwe 31 vabatwa nechirwere chekorera.
Shoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neLibya. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muLibya nekuda kwekushaikwa kwemagetsi, kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika uye mhirizhonga. Mumwe mukuru muofisi yemiriri weAmerica kuUnited Nations kana kuti Alternate Representative for Special Political Affairs at the United Nations vaRobert Hood vanoti vanotambira matano ave kutorwa neLibya kuedza kugadzirisa matambudziko aya kuburikidza nenhaurirano dziri kukokerwa neUnited Nations dzichiitirwa kuEgypt. Vawood vanoti ino yave nguva yekushanda nemapato ose emuLibya kuona kuti nhaurirano idzi dzabudirira kuitira kuti paitwe sarudzo dzakachena dzinotambirwa nemunhu wose munyika iyi. Ambassador Hood vanotiwo kuunza mapato ose pamwe chete kuti vazvipire pakunyorirana chibvumirano chekuti sarudzo dzinoneke kuitwa pachigadziriswa zviri kunetsa chinhu chakakosha zvikuru. Vanotiwo America ichaenderera mberi ichitsigira nhaurirano idzi nebasa riri kuitwa necommission inonzi High National Elections Commission. Vawood vanotiwo matano ari kutorwa kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika anofanirawo kuitwa panguva imwe chete nekugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi nekugadzikana kwenyika iyi. Vativo zvakakosha kuti matambudziko akatarisana nebhanga guru renyika iyi agadziriswe, pajekeswe nyaya yekufambiswa kwemari dzenyika uye kudzivirira nyaya dzeuori. Ambassador Hood vatiwo mauto ose ekunze ari muLibya kusanganisira echikwata chekuRussia chinonzi Wagner Group anofanira kubuda munyika iyi. Vatiwo vari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kuda kutiza muLibya vachienda kunopotera kune dzimwe nyika dzekumawirira, vamwe vachizoguma vanyura munyanza yeMediterranean mushure mekunge zvikepe zvavo zvanyura. Vatiwo vari kushushikana zvikuru nevanhu vekunze vari mumajeri emuLibya vari kubatwa senhapwa. Vawood vati America inokoshesa nyaya dzekodzero dzevabva kure vari muLibya. Vatiwo vanotsigira commission inoona nezvekodzero dzevanhu iri kuongorora nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu, vakakurudzirawo Libya kuti ishande nayo zvakanaka. Vati zvakakosha kuti vanhu vemuLibya vasarudze hurumende yavanoda vachisimbaradza kuti America ichamira navo kuona kuti izvi zvasadzikiswa. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neLibya. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndiri kuuya pano nenyaya yehurumende yedu. Hurumende yedu yazviita futi zvakare, yatengera madzishi emota, zvikakarira zvemota dzinodhura. Asi zvipatara zvedu hazvina kana even ambulance, hazvina kana maambulance, hazvina mushonga, hazvina kana chii. 2023 tiri kuenda pavhoti, ngativhoterei vamaleaders ane chekuita anokoshesa upenyu hwedu, anokoshesa zvipatara zvedu, anokoshesa maticha zvedu, anokoshesa manesi zvedu, anokoshesa vasenzi vese vehurumende, kwete mapurisa nemasoja chete. Vashandi vese vehurumende vakafanana, hapana vamwe vakakosha kupfuura vamwe. Ndatenda.
Dakwa uyopo nyatu yomuno, unoda mbocheke wanjere, zake kuti ziri raitere, uchiri kuziva basa rake, kana kuti unoda orad maporesa ipindi achitsvaka vanhu mba, ndo mapindiro anoita maporesa anotsvaka vanhu mba njere, ipapo anozonotsvaka panoimba wingi D, imo mumatauni mumambo, vachipaziva panotengeswa mbanje dzacho nemadrugs. Doma tsvagiro vanoita ndi zvinoonekwa kamapindiro akaita polisi yachona pa stage izvezvo ndoma tsvagigo anoita mbanje here ivo.
Indi nenhau yangu yandoda kuti nditaure pavanhu vari vanobva muMwenezi, vanhu vekuMwenezi, ndinongoti ngatikurudziranei kunonyoresa kuvhota, tikwanise kunovhotera Shanduko, timbosiyavo zvokuvhotera ZANU-PF. Kwedu kuMwenezi kune nhau yokuti vanhu vazhinji vanofarira kugara vachivhotera ZANU-PF, dai tagona kumbochinje tavhotera Shanduko.
Aiwa, isisi tinotenda kuti zvirikuita ZANU zviri raiti, ngaisapoteje tripoti zvakasimba kuzvitenda. Asi tiri kutaura kuti kunyangwe akakampeni vari 100 nyangwe vari 1000, tripoti hazviita sekuti tivhotere nyangwe zviite sei, nyangwe zviome. Chikumbiro chedu chatida kungobatsirwa nacho chete isusu, tingoti ko kana iwashi hazvii zviri feya, zvinhu zvisiri zvodzivirirwa, ngavachisunungura Jobo Scar, kwete kuda kuti uyu mwana wamugaba apinde pachigaro pakukuuikokukuku aite uyu kusunguzwa. Ngavasunungure Jobo Scar, iwo kana vachitaa kuita zvinhu zviri feya, ngavaite zvinhu zviri feya.
Inini ndinofara naDr Frank Guna, ndive ZANU-PF. Vanhu vanondipa manyukunyuku mataurro avo, havatuke mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi pane chokwadi, vanotaura chokwadi kuti muri kuonawo sei Zeki maitiro airi kuita basa. Vanobva vapindura vachiti aiwa Zeki, tiri kuona kunge zvinhu zviri kudii, zviri kuiremera. Haunombotuka munhu kwete kuita kunge sevamwe vanoita kunge zvipopi zvebato, kungonzi muri kuona sei aiwa iye vaMnangagwa vakanaka, iye hatina kuti vakaipa, but muri kuonawo sei Zeki maitiro airi kuita basa. Vamanje kana vari kuvenga vaFrank Guna vanobva vati aiwa Zeki zvinenge zviri kuiremera. Ndiwo kunonzi kutaura. Makauya kuno kuZimbabwe ndibati da kupai mbudzi yekuti muno mugoche munodzokera zvenyu mozoenda zvenyu kwamune. Dai handiri mombe maigucha chiri chimhuru chaicho, nekuti munotisunungura, munotaura nesu zvakanaka. Senyika tinonyatsonzwa kuti tine mwana weZimbabwe, chizvaro cheZimbabwe chiri kuAmerica. Kunyange tichipesana kuti muri weZANU, inini zvangu handivhotere ZANU. Makadzidza zvishuwa, ndoku munhu anonzi akabhadharirwa fizi nemubereki wake.
Pane imwe secret iri ipapo patipo si apo, yandaida kumboti taure zvangu apo, inoitika apo pamaelection yatanigirana nawo apo. Vanhu veMozambique, vanhu veMozambique vakawandisa maningi, vakatora zvitupa gore nere. KuZimbabwe ino maelection okwana vanotakurwa ngemarori kuenda kovhotera ZANU-PF. Chitsotsicho ichocho chinofanira kuti chinase kuti onekei. Chitsotsi chandiri kutaura icho kuti chitsotsi chichatoitwa ichocho. Vanhu veMozambique vakawandisa zvisiringi, vakatora zvitupa zveZimbabwe, zvichitereva izvo kuti pamaelection apo vanonga vachitozaputa ZANU-PF, ngokuti firi rimo neZANU-PF zvinodyidzana. Ngechimwe chitauro chisekret ndaida kutaura, ini nditori mwana weMozambique akakwana, asi ini ndosapota opposition. Tiposi ndoisapota zvekutoti ndotoisapota zvisingaiti, kubva MDC ichakagwinya ndaitoisapota. Ndinototi pamberi nomusangano weTiposi ngeimwe sekreti ndoda kutaura, ndipewo mashoko a
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri vedu dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinoshora zvikuru hurumende richiti rakaiudza kare kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachikoro cheGlobe and Phoenix. bato rinopikisa Patriotic Zimbabweans Party rinoti harina zvirongwa zvokufamba richikurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota pamusoro pekushomeka kwemari. Hurumende inoti iri kumhanyamanya kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chinonzi chiri kuonekwa muguta recheGutu. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko yeJayaguru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.